manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo zviita 17 2023 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzikuyambira kuti mitengo yezvinhu zvekudya nezvimwe ichatoramba ichiita chamuramba mhuru zvimwe zvichishayikwa. Mvura yonaya matunhu akawanda asi vanhu vachikurudzirwa kusima mbeu dzinokurumidza kuibva. Hii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kukwira kwemitengo yezvinhu zvekudya kunonzi kunogona kuramba kuchiitika sezvo zvimwe zvinhu zvave kushayika muzvitoro. Zvinhu zvinonzi zvavewo kudhura zvakanyanya zvinosanganisira zvinhu zvakaita seshuga, hupfu, mafuta ekubikisa, mupunga, mazoe nezvimwe. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi iri kuyambirawo kuti zvichatoramba zvichiwedzera sezvo magetsi asiko munyika uyewo mvura iri kurambira mudenga. Kuti tinzwisise nezvekushayika kwezvimwe zvinhu uye kudhura kwazvakuita tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu.
Nhau imwe inogona kuti vemafomal retailers and wholesalers vashaye zvinhu kubva kumamanufacturers inyaya yekuti manufacturers nema suppliers vanotengesa zvinhu ku retail neku wholesale vakawanda vacho tingangoti pari zvino vari pakati pe 80% ne 100% dollarized.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva izvo kuti vakawanda vacho vari kuda mahusa kubhadharwa kwezvinhu zvinenge zvichitengwa kubva kwavari. Asi mukatarisa kune vezvitoro vari formal vazhinji vacho havana mari iyoyo nekuti ndo vasara vari kunyanya kutengesa zvinhu zvavanotengesa neZimbabwe dollar iro rinogona kunge risiri kunyanya kudiwa zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo.
Kose vamwe vari kuti vanoda dhora rekuAmerica kunyanya.
Vakawanda vari kuda mahusa nekuti vanenge vachiti vanovatengesera zvinhu zvekugadzirisa zvinhu anonzi maraw materials aya vanenge vachidawo mahusa vakazomhanya mhanya kutsvaga mahusa acho vakaunganidza mazimu dollar vari kuzvashaiwa. Saka vari kuona kuti zviri nani vashandise zvigadzirwa zvavo kuti vanga vachihwerengedza kuunganidza mahusa kuitira kuti vasagone kushomekerwa nezvinhu. Uyewo pari zvino imwe nhau yavari kuchema chema nayo inhau yeload shedding kushayikwa kwemagetsi.
Zviri kufamba sei mungajekesa ipapo?
Nekuti vanoti zvichida pazuva panogona kusora pasina magetsi kozouya usiku vamwewo ndo vanogadzira zvinhu ndo vakazoita sarudzo yekuti vavate vachigadzira zvinhu usiku hwose vozoswera vashanda havo vakazorora pakuswera kwezuva. Saka ndingati muchidimbu ndo zvimwe zvezvinhu zvingangodaro zviri kukonzeresa matambudziko atingangodai tichiona pari zvino. Asi vanogadzira zvinhu ndinotsindidzira vakavembisa kuti zvinodiwa nevanhu mabasic commodities vanazvo kubudikidza nekuti vakangokwanisa havo kuzvibhadharira zvinhu zvacho vanenge vachiwana nemwere yavanoda.
Ko sei vanozviitirawo mabasa vemaoko ava kana kuti veinformal sector vaine zvinhu zvakawanda?
Chikonzero veinformal sector vari kuramba vachiwana zvinhu inhau yekuti vano kwanisa kutengesa zvinhu zvavo nemayusa chete vasingatore Zimbabwe dollar. Saka kazhinji kacho vanenge vaine mari inenge yakagara muhombodo mavo yekuti vanga vachikwanisa kubhadharisa zvinhu zvavanenge vachida kutora kuma manufacturer nema supplier vanogadzira zvinhu vogozotengesera veruzhinji.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya yekushayika nekudhura kwezvinhu, tabata nyanzvi miyadzi zveupfumi Dr. Calvin Mudzingiri, avo vanodzidzisa paThe University of the Free State kuSouth Africa.
Nyaya yemutengo iri kuwedzera kuZimbabwe inyaya inoomera voruzhinji, nenyaya yekuti tengo kukura kwairi kuita zvinoreva kuti mari dzavanadzo mumwe dzaakutenga zvinhu zvishoma pane zvavaikwanisa kutenga mitengo isati yakwira. Saka naizvozvo zvinowedzera vurombo kuvanhu vanenge vari munyika. Asi kuona kwamutoona sekuti zvikonzero zvaita kuti mitengo ikwire zvinogona kuti zvine chitsama.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Chokutanga chiri chokuti nokuti tavamwezi vazvita zvakarimwa zvizhinji zvacho zvaakupota zvipera mumatura. Vabereki neveruzhinji vanogona kunge vaakuenda kundotenga zvinhu zvakaita sibake kuzvitoro zvobva zvakonzera kuti mitengo ikwire. Kozotiwo nyaya yekuti dunhu reSouthern Africa nguva ino mvura iri kutanga kunaya. Saka nyaya dzemamiri ekunze dzinogona kuzviafectawo kuwanikwa kwezvokudya munyika zvobva zvaita kuti mitengo ikwire. Imwe dambudziko ratofunga kuti rinogona kunge richikonzera kukwira kwemitengo inogona kunge iri nyaya yekuti maindastiri haasati awanda anogadzira zvidyiwa zvemabasic commodities anodyiwa nevanhu muzimbabwe. Zvizhinji zvacho tinoona sekuti zvinobva kune dzimwe nyika.
Ko izvozvo sei zviri kupa kuti mitengo ikwire?
Zvinhu zvotengwa kune dzimwe nyika zvinogona kunge zvine mitengo yakakwira, nekuti yatingati cost of importing inogona kunge yaingiriza nenyaya yatakanzwa yakataurwa navamutuli yekuti vachange vaakuwedzera mumatekisi. Saka naizvozvo vanhu vanenge vatogadzirira kuti panozovaya mitengo ivo vanenge vane netumari muhomwe tokuti vanogona kukwanisa kubhadhara mitengo yacho, uye vanongosundira mitengo yacho kuruzhinji.
Ko panyaya yemagetsi apa?
Nyaya yemagetsi inogona kunge iriyozve imwe nyaya huru iri kukonzeresa kuti mitengo ikwire, nekuti zvitoro nevanogadzira zvitengeswa nezvinodyiwa zvacho vanoshandisa magetsi emagwenya etingati majenareta. Naizvozvo kugadzira kwavanenge vaita zvinhu kunogona kuvadhurira, kwoita kuti mitengo yezvinhu zvavanogadzira ikwirire. Nyaya yemagetsi inogona kunge iri nyaya huru pakuti nyika inofanira kunga kunge ine magetsi akakwana kuti vemaindastiri vakwanise kugadzira zvinodiwa nevanhu, zvinosanganisira tingati magudzi mseizi nyore, uye nenguva iripo kuitira kuti vanhu vagare vane magudzi mseizi. Vanhu havamiri kudya kana vachingorarama. Naizvozvo saka pakamita nguva yekuti hapachina production ivo vanhu vachidya, zvinoreva kuti munyika munopedza mavane shortage, nekuti production haisi kufambira neconsumption.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Calvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vachitaura vari parunare kuSouth Africa kwakare. Vanoona nezvemamiriro ekunze vanoti vari kutarisira kuti nzvimbo zhinji dzenyika dzichanaya mangwana, kunyangwe kunzvimbo dzakaita seMasvingo, kuChamembe kweManicaland nekuChamembe kwakadziva kumabuda zuva kweMatabeleland South kunenge kuine mvura shoma. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union Amai Maiwe Pijiti vari kukurudzira varimi kuti vasime mbeu dzinokurumidza kukura sezvo mvura yave kunaya asi ichizogona kukurumidza kuenda. Mvura gore rino yakanonoka kuturuka, zviri kutyirwa nevakawanda kuti zvichapa kuti goho remwaka unotevera riderere zvakanyanya. gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutuli ncuve vakati Zimbabwe iri kutarisira gohwo rechibage rematani miriyoni imwe chete nezana rezviuru kana kuti 1.1 million asi kuti nyika iwane chibage chakakwana panoda 1.8 million metric tons gohwo regore rinouya rakaderera nematani mametric tons zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 pane gohwo rinodiwa gore roga roga sangano remuamerica rinoona nezvemamiriro ekunze refamine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti muna 2024 na 2025 nyika dzakaita seZimbabwe, Malawi, Mozambique neMadagascar dzinoda rubatsiro mukuzeya nezvenyaya yekurima mwaka uno tabata amai GT.
Mwaka uno mvura yakanonoka kutanga zvikuru asi paine dzimwe nzvimbo dzakawana mvura muna Oktobha. Vamwe varimi vakadyara nemvura yemuna Oktobha vakazowedzera nemadiridziro apo mvura yakatora nguva refu isati yadzokazve. Vamwe varimi vane madiridziro vakaramba vachidyara zvirimwa zvavo asi vamwe vakange vonetseka nemvura yange yopera mumadhamu mabhoho nenzizi zvanga zvava kukonzera kushomeka kwemvura pazvirimwa zvavo.
Kochi changa chopa kuti nzizi nezvibhorani zviite mvura shoma.
Nzizi, madhamu nemabhoho mvura yakange yokasika kupera pamusana pekukwira kwematemperatures kwainge koita kunze uko vanoongorora vakaona kudziya uku kwakakwira ne5 kusvika pa18%.
Nemamiriro akaita zvinhu muri kukurudzira varimi kuti vaite sei maijiti?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti varimi ngavadyare mbeu dzinokasika kuibva kuitira kuti dziibve zvichienderana nezviri kutaurwa nevezvemamiriro okunze kuti mwaka uchaita mupfupi kutiwo varimi vakwanise kukohwa.
Ndezvipi zvirimwa zvamuri kukurudzira kuti varimi vange vachidyara?
Varimi ngavadyare mapfunde, mhunga nezviyo zvakakwedzerwa nokuti mbeu idzi hadzidi mvura yakawandisa. Varimi ngavadyare masunflower, mufarinya, mbambaira nezvimwe zvirimwa zvisingade mvura yakawanda uye zvinozoramba zvichikura nyangwe mvura yaenda uye zviri zvirimwa zvinopa utano nekupedza nzara uye zvisingadhure pakurima.
Chii chamuri kukurudzirawo varimi kuti vaite kuti vasarambe vachiita matambudziko kana mvura yaramba kuturuka?
Zvakanaka kuti varimi vanowana mari vacherese mabhoho, kuvaka madhamu madiki, kunyanya vane nzizi dzinopfuura nemunzvimbo dzavo kuitira kuchengetedza mvura yokurimisa kana yezvipfuyo panguva isinganayi.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwepi GT vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe ngarava yanga yakatakura vapoteri vachibva kuLibya kuenda kuEurope yakanyura nezuro ikauraya vanhu 56 kusanganisira vana nemadzimai. Sangano reUnited Nations International Organization for Migration rinoti ngarava iyi yakanyura kumahombekombe kweLibya uye yainge yakatakura vanhu 56. Inonzi yakanyura nekuda kwemasaisai. Vanhu vakawanda vanenge vachida kuenda muupoteri kubva munyika dzemuAfrica nedzimwe vanoenda nekuLibya. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain neGermany vaDavid Cameron naamai Annela Baerbock vakabatana nasi mukukurudzira Israel neHamas kuti dzimbomira kurwisana. Izvi vazviita kuburikidza nechinyorwa chavanyora mubepanhau reSunday Times. Izvi zviri kuuyawo apo sangano reWorld Health Organization riri kuti vanhu vakawanda vaenda kunopotera muzvipatara zvemuGaza vachitiza hondo. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu nezuro vakatiwo moyo wavo uri kurwadza mushure mekunge mauto avo apfuura zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zvitatu zvainge zviri muutapwa hweHamas. Hamas inotiwo ichachinjana chete nhapwa neIsrael kana hondo yapera, izvo zviri kurambwa navaNetanyahu. Vane hama dziri muutapwa muGaza vari kuratidzira muIsrael vachiti patsvagwe nzira dzekuvasunungura. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro navatendai kumunyu avo vanodzidzisa vechidiki nyaya dzezvekutungamirira uyezve vachiita bhizimusi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vechidiki tinoshanda navo kunyanya tichitarisa yatingati iyo leadership calling nemalife skills coaching, iyo yatinenge tichibika vechidiki vari vakabata zvigaro zveleadership kunyanya muzvikoro, maprefects, maclass monitor naimo mumayunivhesiti maSRC. Vanhu ivavo ndo vatinoshanda navo tichidzidzisana nezveutungamiri kuti ramangwana tigokwanisa tichawana vatungamiri vachachinja nyika yedu, vanova neshanduko inoenderera mberi isingasiye isingadzosere budiriro yenyika kumashure. Chechipiri, tinoshanda nevechidiki tichitarisa zveutano yatingati pachirungu sexual and reproductive health rights. Ipapo mune patinenge tichidzidzisana nezveutano nekuti munhu wese ane kodzero yekusarudza zvaanoda, zvikuru sei achinge asvika pamakore ada 18 atinoti iwo munhu anenge akura akukwanisa kuzviitirawo chi kuita zvaanoda. Ipapo tiri pazveutano tinobata zvezvikare zvirwere zvebonde tichionesana kuti tingadzivirirana sei.
Pakushanda nevechidiki apa, imwe nyaya inonetsa inyaya yekabasa uyezve nekushaika kwemari. Saka munovabatsira sei panyaya idzi?
Chokwadi, mabasa hakuna uyezve mari hadziko. Chatinoita isusu kana tiine vechidiki ndechekukurudzirana kuti tishande nemaoko edu tichiita macommunity based project nevechidiki patinokwanisawo isusu. Zvichienderana nekuti mari tinenge tiinatso here, tinokwanisa kuti tibetsere pano neapo. Zvakafana nemacommunity based project akafana namarket gardening, zvekuti vechidiki vanokwanisa kuzvirimirawo mirivo yavo nezvimwe zvakangodaro daro vachitengesawo. Isusu ipapo ndo patinokwanisawo kuti tikawanawo anenge achida kutibetsera nekamari taenda kwavari tavaudza kuti pakati nepakati pane problem yakadai, votipawo kamari kavanenge vatipawo tomhanyawo kumayuthi.
Sezvo muri mumwe wevechidiki, imimi dzidziso yamuri kupa vamwe iyi muri kuishandisawo sei?
Tine bhizinisi rinoita nezvebranding, signage net-shirt printing. Iri bhizinisi ndipo patinoti vemachechi vari kuenda kudzindufu vanouya tinovaprintira mat-shirt avo, vari kuda kubrenderwa dzimota dzavo tinoita mabranding edzimota dzavo, vari kuda kugadzirirwa mabhana ekuadvertiser tinovagadzirira mabhana iwayo.
Vangada kuti vakubatei vanogona kukubatai kupi?
Tinowanika mubulawayo muna 5 Street between 9th and 10th Avenue. Tiri pa first floor, pa shop 112. Bizimusi redu ukasvika unongo ubva wangoona kuti apa ndipo pari kuitwa branding, ndipo pari kuitwa t-shirt printing. Isusu tichidaidzwa nezita rekuti Snowcat Clothing.
Mashoko enyu amungada kuti musire vamwe vechidiki?
Isusu vechidiki tikabatana, tikavaya tingatiyo pachirungu being proactive. Isusu tinouya nemakwanisa kubuda nema ideas edu ekuti ramangwana redu ringe rakajekazvo.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita navatendai kumunyu, avo vanodzidzisa vechidiki utungamiriri uyezve vachiita bhizimusi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndinitavoka nuve ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka Ncube. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Maaneru akanaka vakereri, nasi muchirongwa chino tinounzirwa yambiro pamusoro penguva yeChristmas. Ngatinzwei kubva kuna mufundisi Moyo.
Anokwasai ndi mufundisi Moyo, ndinokwasai vatereri vose vari muAfrica yose, Europe yose, Asia yose, North America yose, South America yose. Tinotivimba kuti tamuzoro reChristmas, vazhinji vari kufamba rwendo. Tinokurudzira kufamba zvakanaka mukati menzira. Tinozva kuti nguva ine zoro reChristmas munoita matsaona akawanda zvikuru. Saka tinonamatira kuti dai vanhu vakafamba zvakanaka uye futi nemoyo werudo mudzirodhumo, vanhu vasatsamwidzana, vanhu vasaita makwikwi, vanhu vasadhiraivha vakanwa. Tinoshuvira kuti Christmas yegore rino ichava Christmas yakanaka. Ivai neChristmas yakanaka vadikani, hama, vabereki mose, vanabana namai, rangarirewo vana, vana baba musakoshwa vana, varangariremapo Christmas. Nozuva kuti vana vakakosha, zvinhu zvakanaka. Uye futi Christmas aisiyo kutongana matare. Chimboregai vanhu vandofara, vana vamweni kana varoro vachinge vasvika kumaguta vapeiwo Christmas. Kurudzira zvikuru kune penyu yeStudio 7, ndinoti muve neChristmas yakanaka nevana veZimbabwe vose, baba vaHwande, baba vaZulu, baba vaJonga Kandimiri, vatete Mavherasi nevose vari kunyika yeZimbabwe. Tinoti muve neChristmas yakanaka. Ndinokupai zvekambo panonzi Mwari Nzwai kare kumunamato kanotaura nezveholiday yemaChristmas nematsaona mukati, kakaimbiwa namoyo waseZimbabwe, mufundisi Moyo. Saka kambo kafarei ndikweminamato kwenzira kuti vanhu zvavari kufamba Mwari December zvifamba inavo. Tinotenda, amen.
Kambo kanonakidza zvikuru tinotenda zvikuru mashoko ekurudziro uye kambo kabva kuna mufundisi moyo vatereri ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muve neChristmas yakanaka ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC
Aiwa tinotenda kambo kubva kuna mfundisi moyo uye tinotenda wota nonoka wande anoti pakurira chirongwa chezvezvitendero kana kuti religious forum. Iko zvino tombo tarisa zvabuda mitambo yenabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Aston Villa 2, Brentford 1, Arsenal 2, Brighton 0. Pane mutambo uchiri kutambwa iko zvino wave pahalftime pakati peManchester United neLiverpool. Pari zvino zvikwata zviri izvi zvakaita mangange 0-0. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti mitengo yezvinhu zvekudya nezvimwe ichatoramba ichiita chamuramba mhuru sezvo zvinhu zviri kugadzirwa munyika zviri zvishoma. Mvura yonaya mumatunhu akawanda asi vanyanzvi munyaya dzezvekurima dziri kukurudzira varimi kuti vasime mbeu dzinokurumidza kuibva sezvo mvura iyi ichakurumidza kuenda mwaka unotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isindebele.